mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 23 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mashanu negumi nevaviri 512. Madzimai matatu AMDC Alliance kusanganisira mumiriri weHarare West mudare reparamende vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro nhasi. Umwe wevatungamiri vesangano rinomira varayiridzi veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Amai Shila Chirisa Muru, vari kutarisirwawo kumiswa pamberi pedare nhasi mumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus hwakwira kusvika pamazana mashanu negumi nevaviri 512. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nevatatu nechirwere ichi. Pavanhu ava makumi maviri nemumwe vakabva kuSouth Africa, vamwe vaviri vakatapurirwa munyika. Vanhu vafane chirwere ichi vachiri vatanhatu, vapora vari makumi matanhatu nevana 64. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti muAfrica vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nezvitanhatu nevanomwe 306,000 vabatwa nechirwere checoronavirus. Vashaya vachidarika zviuru zvisere nezana rine gumi nevashanu 8,115. Vaporavo muAfrica vanodarika zviuru zana nemakumi mana nematanhatu 146,000. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni masere nezviuru mazana mapfumbamwe 8.9 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi, ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vave kusvika zviuru zana nemakumi maviri 120,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri 2.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nemasere 468,000. Vapora vachidarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mana 4.4 million. Miriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johana Mamombe, mutevedzeri wasachigaro weMDC Youth Alliance muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemurongi wemabasa muzvare Netsaya Marowa vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro nhasi. Gweta revatatu ava vaJeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti dare ranhasi riri kunzwa chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Vatatu ava vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuti vainge vapambwa vakanosiyiwa kubhindura, asi ivo vanoti vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori sezvo vakatorwa mumaoko emapurisa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru hurumende yeZimbabwe nekusunga vatatu ava. Hatina kukwanisa kubata muchuchusi mukuru wehurumende vakumbirai rodzi kuti tinzwe kuti sei hofisi yavo yange isati yagadzirisa mapepa ari kudiwa aya, sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vabhamu.
Nyaya muzvare mamombe, muzvare chimbiri namuzvare marova. Takaiturika kudare guru redzimhosva nechina svondo rapera. Tichisa chikumbiro chekuti vaongorore patsva matongerwo akanga aitwa chikumbiro ichine dare repasi ramagistrate. Tasvika kudare ikoko vana muchuchesi vakati vanga vasati vave pachinzvimbo chekuti vaise mhinduro yavo pamberi pedare kuti vari kuzviona sei kuti votonga vachibva kunze here kana kuti voramba vari mutirongo. Vakakumbira dare guru kuti nyaya iyi ipfuudzwe mberi iitwe nemusi wemuvhuro 22 June 2020. Nemusi wemuvhuro vana muchuchisi vakanga vasati zvakare vave pachinzvimbo chekuisa mhinduro yavo. Vakati vakanga vaita zvekunyora noruoko vaendesa kune vaizotaipa mhinduro yavo. Vanotaipa mhinduro yacho vainzi vakanga vati vachakwanisa kuzviita nenguva dza11 mangwanani emuvhuro. Asi kuzosvikawo pakudoka kwezuva remuvhuro takanga tisati taona mhinduro yavo. Nyaya iyi tinotarisira kuti ichanzwikwa nhasi ichipiri mudare guru. Tinovimba kuti nedzimwe nguva vana muchuchisi vanenge vaisa mhinduro yavo pamberi pedare.
Zvii zvikonzero zvamuri kupa kuti vatatu ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Tiri kupa zvikonzero zvekuti rera magistrate rakatadza kupenengura mutemo unotariswa panenge pachikumbirwa kuti vanhu vatonge vachibva kunze uye vaise chibatiso chekuti vatonge vachibva kunze. Tiri kutaura isu kuti dare repasi ramagistrate rakaresva mukuongorora kwaro mutemo rikanyima vasikana ava chibatiso chekuti vatonge vachibva kunze zvisiri pamaererano nemutemo.
Ko muri kukwanisawo here kuti muvaendesere chikafu uye vari kutiwo kudii nemamiriro akaita zvinhu mujeri mavari?
Kubva zvakatanga denda COVID-19 kujeri hakusi kutenderwa kupinzwa chikafu, zvakare vashanyi chavo vari kurambidzwa kuuya. Saizvozvo pari zvino tanga tichingokwanisa kuvaona isu semagweta avo mushure mekunge dare ratogura kuti vane kodzero yekuramba vachionekwa nemagweta zvisinei kuti denda iri riripo kana kuti haripo. Asi chikafu vanga vasiri kutenderwa kuti vapiwe, vanga vachinzi ngavangodya chikafu chete chinobva kujeri ikoko.
Gweta vaJeremiah Bhamu vanove nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana musangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mudunhu remasvingo, amai Shila Chirisa Muru, avo vakasungwa nezuro kumasvingo varara musungwa mushure mokupomerwa mhosva yekuungana vasina kuzivisa mapurisa. Gweta riri kumirira amai Chirisa Muru vaMartin Mureri vekambani yemagweta yeMatutu and Mureri Law Practitioners vanoti vari kutarisira kuti amai Chirisa Muru vachamiswa pamberi pedare nhasi uye vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Amai Chirisa Muru vakasungwa mushure mokuratidzira kwenhengo dzesangano ravo kumasvingo kwekare vachiti vanoda kuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekuAmerica. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamureri.
Amai Chirisa vasungwa tabva pachikato. Pachikato vanga vanzi vari kutongaiwo nepublic violence, but tazondotiwo tasvika kuLaw and Order vabva vavacharja neyavanoti contravention of section 7 subsection 5 yemopa inonzi iyo vaita fail to notify the regulating authority, kana kuti kana iyo yakona vanovatonga yatingati alternatively vari kuvacharja neyokuti vaparticipate in a gathering with intention to cause public violence.
Tiri kunzwawo kuti iwo amai Chirisa Muru vakwirirawo dare mumwe mupurisa wechidzimai papolice station ipapo ari kunzi avarova. Zvakamira sei?
Nyaya yanga iripo ndeyokuti vanga varambidzwa medication yavo nenyaya iyoyo kuti mupurisa wekuchikato vanga avarova. Saka iyo inyaya yatichatora yatinoenda nayo mberi, but tazotaura neveku law and order vakatenda kuti vatotora medication yavo. Saka taenda kumba kwavo vakatora medication, iko zvino vavaditena pacentral police station Masvingo. Tine tarisiro yekuti tinoenda kukoti.
Ivo amai Chirisa Muru vari kutipa mhosva dzavari kupomerwa idzodzo?
Ivo mhosva idzodzo dzese vari kudziramba vanoti aiwa, ini handina kutombosvika ikoko kwakuchiitwa gathering iyoyo kana kwakune gathering. Nokuti pavanonzi papachiitwa izvozvo nepavanga vari kwavazosungirwa kunokwanayo distance ingaita kilomita, saka havazvizivi, havana kutombosvika nezvikoko.
Imi segweta rinorwira kodzero dzevanhu, kusungwa kwaamai Chirisa Muru munokuona kwakaita sei?
Kusungwa kwamai Chirisa kwamajonga kunongoreva kuti kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa. Nokuti papa vanoti papachiitwa demonstration kana kuti papachiitwa public gathering, but chinoshamisa ndechokuti vakwanisa kungobata munhu mumwe chete. Ivava mai Chirisa Muru hapana umwe wavazobata futi. Saka zvoratidza kuti vanhu vangosungana nomunhu wanga achichifambira achienda kwaanga achienda, nokubva vangofunga kuti kana kwakune iyo yanga ichinzi public gathering yanga iriko, havaizoshaya munhu wavanongosungawo kuti vapomedzere kuti ndiye munhu wanga achikonzera izvozvo. Asi izvozvo zvomupunyikidza kodzero dzevanhu, isu semagweta anorwira kodzero dzevanhu totaiwa zvofana kutisvika kwamvura yacheka makumbo, zvofana kusiyanana.
Avo vange vari gweta riri kumirira amai Chirisa Muru vaMartin Mureri vari parunare kuMasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kuroneko rinoti mutumbi wegamba renyika vaStanley Mleya uchabva pamusha pavo weMasenda kuPlumtree magwandani anhasi uchiendeswa kuBulawayo uko kuchanoitwa munamato munhandare yeWhite City nenguva dza9 mangwanani ano, vozoendeswa kuHarare masikati anhasi vachizochengetwa muHeroes Acre mangwana. Mukronikolo mekare, zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvichabatsirwavo nemari inoita 350 rand iri kupiwa vanhu vasiri kushanda pamusoro pecoronavirus. Dare repamusoro redzimhosva muSouth Africa rakati vapoteri neavo vari kutsvaka upoteri pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe vapiwewo rubatsiro urwu. MuDaily News vanoona nezvekurongwa kwemabasa muMDCT inotungamirirwa namuzvare Dokozani Kupe vaAbednego Bebe vari kukurudzira vaNelson Chamisa namuzvare Dokozani Kupe kuti vachirega zvekurwisana vabatane kuti bato rive rimwe chete. MuHerald mune nyaya yokufa kwemapurisa matatu nemusoja umwe chete mutsaoni yakaitika mumugwagwa weHarare Shamva Madziwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko vana baba navana mai veStudio 7, ini ndinoitwa Obed Gomba. Ndiri kutaura kuno ndiri kuno kumanika lendi. Ini ndinoti upenyu hwaoma muZimbabwe, upenyu hwaoma. Ndokukurudzira kuti vatungamiri venyika vafemerwo nemweya waMwari vazwire vanhu tsitsi.
Makadiko paStudio 7 vatefenyuri veStudio 7 nemi vateereri veStudio 7, ndine mubvunzo wangu wandinawo ndoda kubvunza wapa. Ndokupai ese panotera Studio 7 ndichingonzwa chinzi tikutaurawo nevamiriri vemasangano nevashandi vehurumende, asi handina kana zuva 1 rendakambonzwa pachibuda mumiririri wemapurisa kana kuti wemasoja. Asi ivowo havanawo vamiririri vavo here? Nekuti hatisi kuzivawo. Ndofunga ivo kumativi kwavo vari kunyatsohora mari dzakasiyana nemadokta nematicha. Ndaikumbira kumbobvunzawo ipapo.
Wechitari yavasikana avo veMDC vatata vadyiwa namamombe nevamwe vake. Vanhu ava vaigwira rusununguko rwavanhu vasina chavari kuita, chakaipa kudemonstrata chete vachingozvifambira pati vanhu vavo vakarangwa vakakuvadzwa zvakaipisisa. Kutaura kuno vari mujere pati wakaba 60 million ine vanhu vari kurwara vakawanda izvo zvaifanira kunge vachiwana rubatsirikano nayo mari iyeyo. Uri kumba kwake vakutoverenga nyuzipepa izvozvo. Gavhendi vamunangagwa ngaisadaro.
Makadiwa shamararo westudio 7 tiri kurwadzikana nezvinoita zano PFF uye zvinezvi tiri kuona kuti madzimai maviri afa denda ratekeshera munyika apa mari vari kuisa muhomwe mari dzavanenge vapiwa kuti dzishandire vanhu saka nyika inoenda kupi munhu anongonzi bhero anongonzi ngasi asungwa akutoenda kumatare edzimhosva akutobudiswa kuvavo vakabhenyiwa vari kupi iye zvinozvi munhu waisa mujeri havana kana mhosva munhu ane jeri munhu anofanira kuenda kujeri auraya nyika atouraya vanhu vairi sofa mari muchiisa muhomwe muchidya munoti kuri kuenda kupi neurombo nemiwanana monzora nana kupe muri kubata muchidya mari dzevanhu dzecovid muchipiwa kuti muparadze nyika hatizive kuti tinosvika kupi dai muri vamwanhu machinja pfungwa dzenyu idzi tatenda zvanhu.
Masora seStudio 7 vamunoda mukoma ajonga akandimirire nevamwe vose ndoda kungotaurawo zvangu panyaya yemari yecovid-19 yakaitwa corruption muzimbabwe iyo nana Obadiah Moyo nevamwe vavo. Nyaya iyo yaifanira kunge Obadiah Moyo achitova mukati kutaura kuno kutaura kuno Obadiah Moyo uri kumba akabhadhara 50,000 bondi kuti aende kumba pamari inosvika 60 million zvichireva izvo kuti Obadiah Moyo achadzokeri kujeri hapasisina nyaya yakatopera. Ndozvinoitwa kuzanu PFF izvozvo. Munhu iyeye afanira kunge akatorara mujere the very day raakatoenda kukamba paroseville but ana kunge arara mujere akabva anzinda kumba zvichireva zvine vakuru mukati kanganwa ine zvasapana chichabuda apa hamanzi dzangu mhuri yezimbabwe ndatenda hangu ndii ndiri kuno kujoza.
Makadii makadii vana mukoma jonga zvari kuitwa izvo kuti Obadiah Moyo unongoenda wotonzibhadhara 60,000 iwo kwakutungana kwembudzi kuri kuitwa nezano. Koivo vanakupe vanombozvifambisa sei kuti kuzano variko kuMDC variko vanoda kudii? Ini nehangu ndichingoti dai vanhu vangovhoterawo pa2023 apa vavhotere vachamisa unhubu hupere nekuti tanzwa nekushandiswa ndiri zvangu paSouth Africa apa pamidhubeg ndatenda.
Mazuva se pastudio 7 pano tondinonzi dhenise zvaungenini pacape town regai zvenyu vamunangagwa vanozvidzirawo kwazvo vakambopinda mazviri saka ivo vakapiwa chanzi namwari kuti vaibatsiri vanhu vezimbabwe ndopa vakupesera vakudzora kumadhaka kwakukanya zvavaka vachiitirwa nevamwe vanhu kukanyirwa madhaka naivo vari parumanonzombe vanoziva kuti nyika vari kuitadza chiti havari kutaurawo chokwadi kuti vauya nepamberi pevanhu asi ndinoziva kuti kana chinhu chichinge chiitika mwari vanonge vachirikonda ndaifunga kuti mwari vakavapa chanzi kuti ivo vachigari vashandisa nevanhu muzimbabwe zvakanaka asi ivo havakwanisi so tichaona nenguva nguva time will tell tichazotaura navo rimwe zuva tichivafonera chiti vamunangagwa zvamamichiita zvazva chanzi makapiwa makaitambisa saka ipapo ndinoti munangagwa ngavaende mberi nemabasa avo asi mwari variko vanomirira vanhu vose. Thank you bye.
Noti makadini makadini vatungamiriri vedu veStudio 7 vashamarari nokwazisai nemufaro. Inangu ndachida kutaura panyaya yedu yeutungamiriri hwedu hwenyika weZimbabwe. Ndinoti kuna vachamisa aiwa kana inga Mozisi akadhunza 40 years kubva nevana veIjipita kuenda navo muKenani nemi ndongwa yamuchadhonza tinemi ticharamba takakutsigirai kusvika zvanaka pamberi neutungamiriri hwenyu musarwadziwe nezvose zvavanobata kuda kuedza kuvhiringa basa ramunoita rakanaka kumberi kweusu hwevanhu asi miruzhinji nenyika yose ine kukutsigira kwenyu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde mchirongwa chedu chevechidiki che The Connection. Nasi maneru na 8 p.m. Nasi mchirongwa tishange tichiendera mberi, tichitarisa nyaya yechirwere checoronavirus. Icho chabata vanhu vanodarika mazana mashanu munyika. Tiri kutarisawo hurukuro dziri kuitwa pamusoro pezvekuvandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti Constitutional Amendment Bill 2. Mure Zimbabwe, musakangane kuteerera chirongwa ichi. Nasi maneru na 8 p.m.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuurawa nekushukurudzwa nemapurisa echichena kwevanhu vatema, mutambi webhora Colin Kaepernick akaramba kusimuka apo rwiyo rweNational Anthem yeAmerica rwakange ruchiimbwa pakutanga kwemutambo wechikwata chake musi wa26 Nyamavhuvhu 2016. Kaepernick akapfugama neibvi rimwe chete kuratidza kusafara kwake nokubatwa kwaitwa vanhu vatema. Kubva zuva iri, Kaepernick haana kumbozotamba bhora sezvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakakurudzira varidzi vezvikwata zveNational Football League kuti zvisape Kaepernick basa. Asi kupfugama kwakaitwa naKaepernick kwadzoka zvine mutsindo zvichitevera kuurawa nemupurisa wechichena kwemurume wechitema George Floyd masvondo mana apfuura. Kupfugama uku kwave kutsigirwa nezvikwata zvemitambo yakasiyana-siyana, mabhizimisi pamwe chete neruzhinji rwevanhu. Anoongorora zvemitambo yakasiyana-siyana Tafadzwa Mujanja anoti kuurawa kwaGeorge Floyd kwakaratidza kuti zvakange zvataurwa naKaepernick zvave zvechokwadi uye hazvizagona kurambika.
Nyaya iyi yakatanga muna 2016. Colin Kaepernick aive anonzi quarterback, mutambi mukuru weteam inonzi ma49ers vekuSan Francisco. Akapfugama mushure ari kuratidzira nenyaya yekumbinyikidzwa kwanga kurwita vanhu vatema muAmerica muno. Izvi zvinhu zvakanga zvakonzereswa nekuurayiwa, kupfurwa kwanga kuchiitwa vanhu vatema nemapurisa muAmerica. Saka Colin Kaepernick mugore ra2016 akaona zvakakodzera kuti aratidzire kurakidzira kuti aite protest nenyaya yeracial injustice, police brutality nekumbinyikidzwa kwevanhu vatema muAmerica.
Sikuona kuti Colin Kaepernick haana kumbozotamba mutambo wake kubva panguva iyoyo nazvinhu asiri kutamba. Asi tiri kuona kuti makambani nevaridzi vematimu ezvemitambo vave kutarisa kunzwisisa uyu Godel weNational Football League akatokumbira rurengero rachitoti Colin Kaepernick wakanga ari right. Chii chiri kuitika pavamujanja?
Tikadzora ndangariro mbijana todzoka kumwedzi waSeptemba 2017. Mukuru wenyika yeAmerica vanonzi vaDonald Trump vakataura kune varidzi vematimu MNFL kuti vadzinge Colin Kaepernick mumatimu avo. Vanhu ava vakaita kuudzwa nemutungamiri wenyika kuti vasamupe basa rekutamba mutambo wefootball. Izvi ndo kutera kwazvakaita ndekwekuti kwakashaya kana team 1 yakamusaina. Saka Colin Kaepernick akaita makore ese aya asina team yaaitambira, achiramba achingotukwa nevanhu vakasiyana-siyana wemuAmerica kutozvichitosanganisirawo iwo mafans wefootball vachiti kupfugama is un-American and it goes against flagrant America. Tobva tachidzoka kunguva munguva yatari iri yazwana nhasi mushure mekuurayiwa kwaGeorge Floyd, kwakaonekwa murume mukuru akadzimbirirwa nemabvi emurungu kusvika afa. Ndo yanga iri ni iyaiya yekupfugama kuprotesta kwanga kuchiita Colin Kaepernick. Saka nyaya iyi yekuurayiwa kwaGeorge Floyd yabva yadzokesa chironda cheracial injustice nekumbinyikidzwa nenyaya yaigara ichitaura Colin Kaepernick. Saka vatungamiriri wematimu aya tarisa iyo mkuru wacho wa Roger Goodell vava waona kuti vanhu vatema vanotamba mu National Football League ndo vanoita 90% yevatambi mu league umu and ndo varikubva waitawo kuratidzira kuti aiwaka isusu kana tichiramba tichimbinyikidzwa namai wedu hanzvadzi dzedu nokuti ndo macommunity atinobva saka hatikoda kuzotamba muleague inotera saka ndo zvafoseresa kuti matimu aya nemakambani nevanhu vakawanda vachidzokere kushure kuti vachitange kusapotawo Colin Kaepernick nenyaya chikuru chiri kuvanetsa ndechekuru inyaya yemari waona kuti maplayers wakaratidzira mutambo uyu haukwanisi kuzotambwa season inoya saka ndo zviri kuvafoseredza kunyanya ivo vaRoger Goodell kuti vaite walk back zvavakambotanga wataura izvi
kana makatarisa mberi uku patiri kuenda munoona zvichiita mutsauko mukuru here zvavari kuita vave National Football League uyezve munoona sekuti ivo va Colin Kaepernick vangazobvumidzwa kutanga kushanda zvekare here
ndichabatsira nekuti zvinosimbisa ndingati voice revanhu vatema mutambo wefootball mutambo mukuru kuru munyika ino yemuAmerica saka vanhu avatema kana vakubvumidzwa kuratidzira kunyanya ivo vanotamba patinenge tichizoona vachipfugama zvinonyatsokutumira meseji yakasimba nekuti varungu vanoda izvozvo zvekumbinyikidza ivo vanonzi maracist vanoufarirawo mutambo uwoyo saka vachazoona vanhu vatema vachiratidzira saka ndofunga zvichabatsira zvinobatsirawo to an extent asi pachine basa guru guru munyika muno nekuti struggle iyi slavery yakapera 400 years ago tinenge tichitofunga kuti mukore wanhasi hatingadai tichiri kutaura nyaya dzakadai tinoona kunga zvichabatsira asi handizivi hangu kuti zvichanyatsokupedza here nyaya iyi
uyo anga ari muongorori wezvemutambo Tafadzwa Munjanja ari parunhare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Mireivo kambo kanobva ku Four Brothers sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mashanu negumi nevaviri 512 madzimai matatu AMDC Alliance kusanganisira mumiriri weHarare West mudare reparamende vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro nhasi umwe wevatungamiri vesangano rinomirira varayiridzi reATUS amai Shida Chirisa Muru vari kutarisirwavo kumiswa pamberi pedare nhasi mumasvingo tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.